Munyori we naudze kushanduka kwema miru ekunze achishanda nesangano re Green Journal, Watson Makokova, anoti arikutsigira amai Harris.
Kamala Harris, munhu ano supporta kana kuti munhu anofambidzana neurongwa hwekuiswa kwemari kunyaya yemachinjiro ari kuita mamiriro ekunze.
Mumwe anoti dai amai Harris vakunda ndimishe uchifamba uyo anoti akabatsirwa zvidzidzo zvake nemuzinda weAmerica muZimbabwe, nekudaro anoona sekuti vakatora matomu vanogona kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira madzimai.
Nema issues anechekuita neaccess to reproductive health, ndinotarisira kuti as a democrat and as a woman vanenge vachiuya nemapolicies anenge achibatsira kuti vakadzi vave vanhu vakazvimirira.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaOwen Hiwai vanoti mutungamiriri weAmerica aripo vaJoe Biden veDemocratic Party vanga vaomba ukama hwakanaka neAfrica, uye chingave chinhu chakanaka amai Harris vakakunda kuti vaenderere mberi nebasa rakanaka iri.
Panguva yaJoe Biden tinoona pane imwe yakamboitwa yavakazoti vambobvisa mamwe makambani pamademokrasi aripo vaJoe Biden varipo. Saka ndopatinoona kuti kana paine mademokrasi tinononge pane elementi yekuti engagement inokwanisa kuimprova pakati peZimbabwe neAmerica. Uye zvese isusu tiri vagari uno muZimbabwe teitotarisira kuti ukama hwacho hunge huchiimprova kuitira kuti ugari kana kuti magariro edu ange akanaka.
Asi mutungamiri wesangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vari kuda kuti vaTrump vakunde.
VaTrump ndinoda kuti vakunde nekuti ndiye president wekutanga akatungamirira America asina kumbotsika muAfrica, asina kumbouya achida kupiringishana nematongerwo enyika Africa yose. Saka naizvozvo dai vanga vagona kuina sarudzo idzi voita zvakanangana neAmerica yavo.
Vamwe vari kuti dai vaTrump vakunda musarudzo idzi ndava Timothy Chiminya, avo vanozviti King munhu mutapa. Asi zvisinei zviri kutaurwa nevanhu vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vati hapana chinonyanya kushanduka nekuti vaTrump kana amai Harris vasarudzwa.
America yangofamba nechiri chimwe chete kana yakuita zvidzikidzana nedzimwe nyika, saka tinongoona sekuti pamwe pangangoita kuti pakaita president munyowani kana akasiyana zvinogona kuchinjiwa pano nepapo.
Vanhu vatanga kuvhota musarudzo idzi vaTrump naamai Harris vari mangange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.